Mshanga, uyo akasungwa nemapurisa nemuvhuro svondo rino, achipomerwa mhosva yekutyora chikamu 136 chemutemo wecriminal law codification and reform, anzi nemutongi wedare Rameja Siriti, Vafarai Gwitima, adzoke zvekare mudare musi wa14 kurume unove mwedzi unouya kuti atange kutongwa. Ari kupomerwa mhosva yekupa murwi werusununguko vari nhengo yecentral committee yezanu PF vaBlessed Geza mukana wekutaura pamusoro pekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiye chigaro chekutungamira nyika vachiti vakundikana. Pakurambira Mhlanga kuti atongwe achibva kumba, muchuchisi wehurumende ati zvichida kana akabuda muchitokisi anogona kuzokanganisa vafakazi vanotarisirwa kuzomuroverera panyaya iyi vanosanganisira vamwe vaanoshanda navo. Asi gweta raMhlanga vaChris Mike vati muchinguva chisipi vari kumhanya kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa zvaturwa nedare raMeja Siriti izvi.
Nhasi chaiye tichaenda kuna munyori wedare remagistrate court kuti atipewo gwaro rakanyorwa zvakaitika apo chikumbiro chaiitwa. Gwaro iroro rinofanira kuti ribatanidzwe nechikumbiro chichaenda kudare guru reHigh Court.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekumira kwaMhlanga pamberi pedare nhasi, munyori mukuru wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists Perfect Shongwane ati kunyimwa mukana kwaMhlanga wekutongwa achibva kumba kureva kuti vatori venhau vese munyika vave panguva yakaoma pavanenge vachiita basa ravo.
Vatori venhau vanofanira kubvumirwa kuti vashande pasina kumbunyikidzwa. Ticharamba tichiedza kuti tiwane hurukuro nekukurukurirana nevari muutongi kuti tinge tichiona kuti ndezvipi zvingaitika kuti vatori venhau vashande vasingambunyikidzwi.
Muridzi wekambani yeAlpha Media Holdings iyo inodhinda mapepanhau anosanganisira Newsday, The Standard neZimbabwe Independent pamwe neterevhizheni yepadandemutande yeHSTV inova inoshandirwa naMhlanga, vaTrevor Ncube vapomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekushandisa matare zvisizvo zvavanoti zvazvoita kuti Mhlanga anyimwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Unfortunately, President Mnangagwa owns the court.
Zvaitika kuna Blessed zvinosuwisa chose. Blessed haana mhosva nekuti haasiri HSTV uye haasiri iye akataura mashoko ari kunzi anogona kukonzeresa kusagadzikana. Zvabuditsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakabata matare edzimhosva nekubatawo kumauto sekureva kwavo.
Studio 7 yataurawo nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwamashoko vaNick Mangwana avo vati havana nguva yekuswera vachipindura mashoko asina maturo ataurwa navaNcube aya.
Mhinduro yangu ndeyekuti munhu wese ari kuumana akaumana tinofanira kupa komendi here? Ndo komendi yangu iyo.
Munyori werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uye vari murwi wekodzero dzevanhu vaRobson Chere vanoti havana kushamiswa nezvabuda mudare nhasi, vachiti zvinozivikanwa kuti hurumende yagara inotsondokodza wese ane muono wakasiyana newayo.
Dai pangoita kuti mutemo ndiwo ushande zvikurusa zvisinei nekuti kuna hanangana vari kupindira munyaya dzekuona nezvematare. Saka chatinoramba ijudicial capture.
Zvichakadaro, Mhlanga akwanisawo kutura mashoko ari pamusoro pekugariswa kwake mutirongo kubudikidza netsamba yaanyora iyo yaverengerwa vatori venhau nerimwe remagweta ake vaDouglas Colchart.
I have learned that justice is a myth. It's only but a tool used by those in power to entrench themselves.
Ndadzidza zvakawanda munguva yandiri muchitirongo. Ndadzidza kuti mhosva kuita basa rako nemazvo. Ndadzidzawo kuti mutemo hauchengetedzi vasina simba. Asi mukushungurudzika uku ndinotendawo vose vamira neni. Handisi kuzozorora kusvika ndakunda hondo yandakatarisana nayo yandinoti ihondo yedu tese.
Kunyimwa kwaMhlanga mukana wekubvisa mari yechibatiso kwasiya vatori venhau vakawanda vachitya kuti naivowo vangangosungwa pavanenge vachiitawo basa ravo kana vakawanisa mukana vanhu vanotaura zvinogona kugodora hurumende. Sanezuro, nhasi mapurisa auya zvekare neuwandu hwavo padare uyewo vanga vachida kunzwa nyaya iyi vanga vakawandisa zvekuti vamwe vazotadza kupinda mudare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.